Gwaro rakabuditswa nezek rino governor yatoti voter registration isu hatwirirani naro chekutanga chatisingawirirani nacho ndechokuti rino tiro kana bato richida voters roll ye polling station yega yega kana iri voters roll yekuti inenge iri pakombiuta inokosta $10,000 hakuna mapato akawanda nokwasakwana mari iyoyo chechipiri ndechokuti kana muchida voters roll iroro rakaitwa zvekuprintiwa rinoita $100,000 saka mapato mazhinji achashaiwa mari yekuwana voters roll iroro ndo chekutanga chechipiri ndechokuti rinoti iro vanhu vari munhu kana achida kuregista kuvhota anofanira kuuya iye munhu iyeye kuZimbabwe zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vari kudiaspora vari kunze kwenyika havakwanisi kuregista kuvhota rinoti zvakare vanhu vanoregista vaya vanofanira kunge vane mvumo yekurambidza vanhu kupinda munzvimba dzinenge dzichiregistirwa saka kuti tizoongorora kuti zviri kuitwa nemusoro here zviri kuitwa zvisina kubiridzirwa here hatikwanisi nokuti hatina mavoter registration agents tanga takawirirana nezek kuti tinenge tine mavoter registration agents but patonyanya kutsutsumwa napo ndipo kuti kana vanhu vachinge kana vachinhu vachinge varegister kunoiswa maboundary epolling station yacho asi maboundary aya kana kuti migano iyi inogona kuchinjwa nezeki painenge yangodira zvayo zeki iyoyo saka zvinogona kuti kwasara 2 days kutende kuelection zvinhu zvochinjwa mugano zvoconfuse vanhu vedu izvozvo hatiwirirani nazvo uyezve kuti iro gwaro iri hakuna munhu anobvumirwa kurwisa kana kusawirirana kukakavadzana voters roll 30 days before election saka ukapiwa voters roll kwasara mazuva 30 kuti election iitike hauchakwanise kutaura zvausingawirirani nazvo tinoona kuti na 2018 MDC yakapiwa voters roll 2 days before the election saka mutemo uripo ndewekuti haugoni kuti challenge kana tichinge radaro
painge paine kunetsanawo vamonzora panyaya yekuti vamwe vangu vachiti madzishe nemauto vanombopindira munyaya yekuvhota zvagadziriswa here izvi
voter registration regulations hadzitauri nezvemasabhuku hadzitauri nezvemasoja hadzitauri nezvemaCIO nemapurisa kuti haafaniri kupindira pavoter registration iyi